Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 16, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reConstitutional Court rinozivisa kuti richanzwa musi wa22 nyamavhuvhu nyaya yakapinzwa mudare iri nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachipikisa kudomwa kwavaEmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika. Masangano akazvimirira ochema-chema nekugadzwa kwakaitwa makomishina kuti afambise mabasa emakanzuru. Pasi rose rinochema kushaya kwemuimbi akaita mukurumbira pasi rose Aretha Franklin. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare reConstitutional Court razivisa kuti richanzwa musi wa22 nyamavhuvhu nyaya yakapinzwa mudare iri nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachipikisa kudomwa kwakaitwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa semunhu akakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya iyi.
Izvi zvaziviswa zvichitevera musangano waitwa nhasi nemukuru wevatongi vematare Chief Justice Luke Malava pamwe nemagweta ari kumirira vachamisa navamunangagwa. Rimwe remagweta ari kumirira vamunangagwa zvakare vari munyori anoona nezvemutemo muzanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana vaudza Studio 7 kuti dare raudza vese vari munyaya iyi kuti vanofanira kunge vaendesa magwaro avo ese kudare musi uyu usati wasvika. Mashoko aya atsinirwa nemunyori mukuru mubato reMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Monzora.
Tanga tiri kudare nhasi pamwe chete nemagweta akamirira vanhu vese. Nyaya yakurukurwa nezvayo naChief Justice vaLuke Malaba ndeyekuti nyaya iyi yakunonzwika musi wa22 August uri musi wechitatu ndopachatongwa nyaya, uyezve papiwa mutongo wekuti vese vane zvinyorwa zvavanoda kuisa kumatare wobva wazviisa deti iroro risati rasvika. Zvichireva izvo kuti musi wa22 ndipo pekuti nyaya inenge ya kutongwa mudare. Poonekwa kuti vanotonga sei, ichatunge chitongwa nemajaji anokwana 9, majaji ese eConstitutional Court, ndiro dare repamusoro ekudarika matare ese, uyezve zvarichatonga zvinobva zvatongoperera ipapo. Yatingati pachino kudecision yavo iri final.
Sachigaro werimwe remasangano anoongorora sarudzo munyika reelection resource center zvakare vari gweta vatrust maanda vaudza Studio 7 kuti zvaitwa izvi zvinoendera nemutemo webumbiro renyika uyo unoburitsa pachena zvinofanirwa kuitwa kana pachinge paine munhu asina kufara nesarudzo.
Vafaila nyuto yavo mukati mumazuva manomwe ekunge sarudzo dzataurwa kuti ndiani awina. Vanonofaira mapepa avo ikoko. Vapedza kufaira vanoenda nao voenda kunovapa zvakare kune pavari kupikisana naye kuti akakunda sarudzo zviri pamurao mhere nemapepa avo. Iye achinge apiwa mapepa iwayo ane mazuva matatuwo zvakare ekufailawo zvakare nekoti mhinduro yake pane zvinenge zvichitaurwa senyunyuto neanenge achiti ndakaruza uyo. Kana afaira kudaro mhinduro yake avawo zvakare vanopa futi mazuva matatu ekuti vazopindura kune zvataurwa nevari kupikisa vacho. mashure mazuva matatu iyo anobva ofaira inozi reply yavo pamwe chete neanozi maheads of argument kana kuti ibharo rinobudisa zvichitsvomo zvavo maererano nezvinorehwa nemutemo.
Section 93 yebumbiro remutemo wenyika inosungira kuti Constitutional Court inzwe nekupa mutongo panyaya dzakadai mukati memazuva 14, asi vamahanda vati nguva zhinji yacho inopera pachifambiswa magwaro pakati peanenge akwidza nyaya pamwe nevanenge vachipikisa.
No, mazuva iwayo matatu nematatu nematatu iyo nofunga anogona kusvika kuita 9 chete pakufailwa kwavo, then osvika pa12 uya kwasifaira mahedzi ako kupedzisira. Saka nyaya inogona kusvika musi we13 wacho kana we14 mushure mekunge nyaya yafailiwa. Saka zvinoita mapepa iyo anofailiwa achifailiwa vachidzokodzana vachitambidzana mapepa vachitambidzana mapepa kusvikira nyaya yanzwikwa. Inogona kunzwika musi we13 kana kuti we14.
Panyaya iyi vachamisa vakakwidza nyaya yavo kudare nemusi wechishanu chapfuura, uye vamunangagwa vakapindura nezuro. Izvi zvave kureva kuti vachamisa vanopiwa mazuva matatu zvekare kuti vachipa uchapupu nekutsanangura kuti sei dare richifanira kupa mutongo wavanoda. Vamunangagwa nevamwe vakadomwa munyaya iyi vachapiwawo mazuva matatu ekupindura, uye kana izvi zvichinge zvaitika dare ndoparinozogara nekupa mutongo waro. Mutongo wedare iri haupikiswe sezvo riri iro dare repamusoro-soro munyika. Dare iri rine simba rokupa mutongo richidoma kuti ndiani akakunda musarudzo. Kana kuti sarudzo iyi iitwe zvekare, rinokwanisa kupawo kana mumwe mutongo warinoona unokodzera panyaya iyi. Dare reConstitutional Court rine vatongi vapfumbamwe vanosanganisira mukuru wevatongi munyika Justice Malava nemutevedzeri wavo Justice Elizabeth Kwaunza. Dzimwe nengo dzedare iri vatongi vanoti Justice Venanda Ziyambi, Paddington Garwe, Ben Chachwayo, Bharat Patel, Chinembiri Bunu, Antonio Guava na Justice Rita Makarau. Ndakamira Studio 7 Muharare, ndini Godwin Manguja.
Vakamirira MDC Alliance musarudzo yemutungamiri wenyika vaNelson Chamisa nhasi vasangana nemumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols. Pamusangano uyu vaviri ava vanonzi vakurukura nezvesarudzo dzichangobva kuitwa munyika, nyaya yekodzero dzevanhu pamwe nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Mutauriri wavachamisa Dr. Nkululeko Siwanda vanoti vachamisa vafadzwa zvikuru nemukana uyu sezvo vakwanisa kukurukura nezviri kuitika munyika. Musangano uyu unouya mushure mekunge vaNichols vasangana nezuro nemutungamiri wenyika uye vari vakamirira ZANU-PF musarudzo yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachizivawo mamiriro akaita zvinhu munyika. Vachamisa vari kupikisa kukunda kwavaMnangagwa musarudzo yemutungamiri wenyika, uye dare repamusoro-soro riri kutarisirwa kunzwa nyaya iyi musi wa22 mwedzi uno. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Siwanda pamusoro penyaya iyi.
Vataura nezvenyaya yeZimbabwe vakataura nyaya dzemaelections and president vari kufara kuti nyaya dzavataura dzinenge dziri kufamba uye pane kunzwisisaka.
Saka ndiani adaidzira musangano uyu?
Musangano wangobuda nekuti vangotaudzana kuti pane nyaya dzinoda kutaugwa, ndobva paita kuwirana kuti aiwa ngatimbosanganei tione kuti nyaya dzacho dziripo ndedziti.
Tinoonawo kuti musangano uyu waitika apo Zimbabwe yakamirira kunzwa zvichabuda kumatare edzimhosva pamusoro pekupikiswa kuri kuitwa navachamisa zvakaziviswa neZEC. Vataurawo here pamusoro pesarudzo?
Ndanga ndiyo nyaya yataurwa iyoyo yekuti Zimbabwe inoda demokrasi uye inoda maelections anovimbika muvanhu, nekuti yaifanirwa kubudisa zvakabuda musarudzo isingaite zvokungotaura zvainoda pamusaka pekuti akabudira.
Asi misangano iyoyi inobatsirawo zvakadii kuvana veZimbabwe?
Pasi pano hapana nyika inorarama nekuda kwayo. Tinorarama munyika pano nekuti tinodyidzana nedzimwe nyika, uye panenge paine kubatsirana panyaya dzakawandisa dzeikonomi, dzesecurity. Nezvakadaro kutaudza dzimwe nyika panyaya idzodzo chinova chinhu chakanaka zvikurusa.
Ivo vachamisawo vari kuti musangano iwoyu waona wakakosha zvakadii?
Misangano yakadai yakakosha zvikurusa nekuti zvamunoziva nyika dzinoda kuti tifambidze nyaya dzesarudzo tichitevera zvinoita kana zvakaurayiwa nedzimwe nyika pasipano dzakawandisa. Saka kutoti vatoita musangano wacho iyo kuragidza kuti vanofunga kuti kusangana kwenyika chinova chinhu chakakosha zvikurusa.
Tinonzwawo zvakare kuti dare razivisa kuti nyaya yakakwidzwa navachamisa ichanzwikwa musi wa 22 August. Zvii zvamungataurawo?
Tatakatomirira kuti tizive kuti nyaya yacho ichaitwa rini. Saka zvabuda kudai zvinenge zvanaka. Takushomerera kuti matara atarise umatinawo. Tinorangarira kuti tichabudira nenyaya yekuti evidence yatinayo inenge yakati kurei uye ndiye manumbers. Manamba anetsa.
Mune mukana here wekupikisawo zvatiri kunzwawo zviri kupikiswa neZANU-PF ichipindura kunyaya iyo iri kudare?
Magweta president kutotaura kuno ari mushishi kupikisa izvozvo kubudikidza neevidence yatina.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Siwanda vari parunare muHarare neStudio 7. Masangano anomirira vagari munyika ari kushoropodza kugadzwa kwakaitwa makomishina kuitira kuti afambise mabasa emakanzuru kudzamara makanzura akasarudzwa agadzwa zviri pamutemo. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa nhasi, masangano anomirira vagari aratidza kunyunyuta zvikuru sezvo makomishina akagadzwa aya ari enhengo dzeZANU-PF. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa kumasvingo United Residents and Ratepayers Alliance, Muzvare Esther Chimanikire, vati pakasarudzwa makomishina aya kwaifanira kupinzwa vanhu vasina bato ravakarerekera uye vane ruzivo rwemabasa emakanzuru.
Isusu sevagari vemasvingo tinoona zvisina kugadzirika mushe kuti tinowana makomishina anenge achibva kupolitical party one. Zvinoita kuti development yedu, even service delivery chaiyo, isave iri balanced. Taidawo kuti vanhu vave vari independent vaipinda mumacommissions. Even isusu we get worried even pamaallowances avo chaiwo, because nechida kuona kuti service delivery ndo yafambiswa mberi kukunda masalaries nemaallowances evanhu.
Mudhorobha remasvingo, gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai moyo vakagadza vagodha dunira, avo vakakundwa musarudzo dzeparamende dzebato ravo navaBernard Mazarire mumasvingo eBen kuti vaite sazvigara vekomisheni yedhorobha kusvika makanzuro agadzwa zviri pamutemo. Kuchiredzi, mutauriri weZANU-PF masvingo vaRonald Ndava ndivo vakaitwa sazvigara wekomisheni iyi ine vamwe vavo vebato vakakundwa pamwe chete navo musarudzo dzebato ravo. VaEdson Dure veUnited Mutare Residents and Ratepayers Trust vati makomishini aya aifanira kusarudzwa nevagari kwete nebato.
Chekutotanga chisiri pachena ndechekuti makomishins aya akasanangurwa nani kuti vapinde muofisi vachiita basa ravari kuita, uye ruzhinji rwemutare rwanga rusina kana yatingati roo yayakapureya mukusarudzwa kwemakomishins aya. Zvinoita kuti vanhu vazofungidzire kuti nedzimwe dzenguva makomishins aya ari kuzadzikisa zvido zveumwe munhu kana zverimwe bato, nekuti zvanga zvisiri pajekerere uye zvanga zvisozadzisa zvido zvavo. Asi isusu semusangano seumurati tine chishuwo chekuti makomishini aya achazvisiyanisa nemamwe akamboiswa mamwe makore aya, aizoonekwa akukanganisa mukupiwa kwemastenzi nekudisapeya kwemamwe maproperties elocal authority.
Mukuru wemabasa kugweru Residents Forum vachausi mazoro dzevatiwo havasi kufara nekuti makomishana aya achapuwa mari dzakawandisa uye dzichibva kukanzuro dzabhadharwa nevagari.
Kumiswa kwakaitwa makomisheni isu gweru Residents Forum ndonasa kuti hakuna kunaka, nokuti vanhu vakaiswa ava havana kusarudzwa nevanhu. Ndochokutanga vanhu vakadyiwa kumaprimary election pamaelections akaitwa ayandi.
Vamwe vakanyorera mukuru webasa mubazi ravo masvingo vafunga imbetsa vachiti vakagadza makomishina aya vachiteedzera mitemo inobata kutongwa kwematunhu. Studio 7 haina kukwanisa kubata vamwe kuti tinzwe kuti sei vakagadza nhengo dzeZANU-PF chete. Makomishini aya akaitwawo mumaruwa nemadhorobha ose munyika, asi vagari vanoti kusarudzwa kwavo hakuna kuitwa pachina sezvo kwakatorwa vibato rimwe chete uye vakakundwa musarudzo. Nyanzvi munyaya dzekutongwa kwematunhu, Dr. Davidson Muchade Nyika vanoti makomishini aifanira kuve nevanhu vanobva kumapato akasiyana-siyana.
Ndingangotaura ndezvekuti makomishins ari pamutemo, tichitarisa bumbiro remutemo wedu nemitemo ino kuona nezvekutongwa kwematunhu yatingati Urban Councils Act neRural District Councils Act. Asi tinozoita dambudziko rekuti macommissions aya haana kutora vanhu vanobva kumapato akasiyana siyana. Vatingati muchirungu maya inclusive, haasiri inclusive.
Asi vanoona nezvekufambisa kwemabasa kuBulawayo Progressive Residents Association vaEmmanuel Dhuwe vanoti makomishina aya anofanira kunge ari vanhu vasingaite zvematongerwo enyika. Makanzura anotarisirwa kugadza kana pave negurukota idzva richasarudzwa nemutungamiriri wenyika. Ndakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Gandri Maramba.
Basa redu ndere kukudzai imi vateereri zviri kuitika muZimbabwe. Zvinotibatsirawo chose mukatiudza zvamunoda kunzwa muchirongwa chenyu cheStudio 7 kana wowo kutiudza zviri kuitika munharaunda dzamunogara. Kana paine zvamunoda kuti vamwe vateereri vazive zviri kuitika muupenyu hwenyu, kana wowo zvakaitika muupenyu hwenyu, shandisai mukana uno paStudio 7 apo munotaura makasununguka. Zivai kuti chirongwa cheStudio 7 ndechenyu imi vateereri. Nokudaro shandisai mukana uno kutaura zvamunofunga kuti zvinovaka imi nenyika yenyu. Tinodawo kuti muzive kuti paStudio 7 hatikurudzire kutukana, kunyombana kana kutaura mashoko anokonzeresa ruvengo munyika. Munofunga kuti tiri kuita basa redu nemazvo here? Ndezvipi zvamunofunga kuti tinofanirwa kunge tichiitawo paStudio 7? Kuti tinzwe mafungiro enyu pamwe nezvamunoshuvira, tumirai tsamba mbozha dzenyu kana kuti email mururimi rwechishona ku studio7@voanews.com. Studio ineka number 7@voanews.com. Munokwanisa kutitumira WhatsApp kana text message panamba dzinoti 1202-465-0318. Tinodzokorera zvakare namba dzedu idzi 1202-465-0318. Munokwanisawo kutishanyira paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tinokurudzira kuti mutifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ukama hwemutungamiri weAmerica vaDonald Trump nevatori venhau hwasvika pakaipa zvichitevera chirwirangwe chaitwa nemazana nemazana emapepanhau abatana achizvidzivirira kutukwa kwaanogara achiitwa navaTrump. Mapepanhau mazana matatu nemakumi mashanu munyika yose ari kutarisirwa kuburitsa paamire uye achikurudzira kushanda kwawo akasununguka. Dare repamusorosoro reConstitutional Court nemusi wechitatu svondo rinouya riri kutarisirwa kutanga kunzwa nyaya yakaturwa kudare iri nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa yekuramba kutambira zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika mwedzi wapera. Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rakati mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndovakakunda. Nhasi Magweta vaMnangagwa neavaChamisa asangana nemutongi mukuru wematare vaLuke Malava kuti vaone kuti nyaya iyi yotanga kuzeiwa riini. Panonzi pawiriranwa kuti Magweta avaChamisa aendese mamwe magwaro kudare nemusi weMugovera avaMnangagwa achiitawo zvimwe chetezvo nemusi weMuvhuro. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zilo weStudio 7 abata mutevedzeri wemunyori wezvemutemo mubato rezano PF vaFortune Chasi uye munyori mukuru muMDCT inotungamirwa navaChamisa vaDouglas Mwonzora. Totanga kunzwa kubva kuna vaMwonzora.
Hongu, tiri kuona tine nyaya yakasimba zvikuru yekuti sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka, sarudzo dzakabidzirwa. Umbowo hatinawo ndewekuti candidate yedu waNelson Chamisa ndo wakahwina paelection apa. Saka hataimboendesa nyaya kumatare tisina shua yekuti zvatiri kutaura zvacho tine umbowo nazvo here.
Honorable Chasi, to uyawo kwa muri, muruku wanao sei mapipa kendis kwa kumatarai, neve MDC Alliance, nezurukuta uruwa honi batore ZANU-PF?
Mapipa tanyafa gara pasi kwa wongorora, chekutanga takaona hizo kuti apana uteze kwa mchemo, we electoral act, unoti hizo, anenga sina kukutikana, ne madu za uta anenga abuda, anofana wangachi taura nezeki, kuti ilerenge shakari kusati kwa pura maawa neka 48 hours. Saka takungo tasesu kuti nema onera trukuita mapepa hawo anongori akazadzwa zvino zvese zvese zvinenge zvangofunga kutaurwa zvepolitics zvaingoiswa imomo zvichiitira kuti zvizore bato redu nenyika yese zvayo Zimbabwe.
Vamunzora munoti kudi
unogona kuhwina election petition ukaratidza kuti zvakabuditswa nezeki zvayakabudisa muswakati nezvayakazobudisa muswakati zvakasiyana. So muenzaniso pane nyaya yekuti zeki yakataura iyo tsadzo dzingopera kuti kwakavhota vanhu vakadai ndokubva yaisa figa yacho ye 4,320,000. Payakazoannounsa maresults ayo zeki tinoona kuti vanhu ivavo i4,770,000. Saka zvinoreva kuti mafigures akapiwa nezeki pekutanga nezvakazobuda musarudzo zvazvakasiyana. Saka mavoti iwayo 770,000 akaenda kupi? Ndopane imwe nyaya ipapo. Saka zvinenge zvisinei nekuvhura mabox zvirikutaurwa navachasi zvikwete.
Vachasi munoona sei pamafigures ari kutaurwa?
Tikada kupinda mumafigures nyaya yacho ndofunga kana vateereri vangatotadza kuzivisisa kuti kati ndingangoti ndikada kungokupai example imwe chete yekuti izvo vachamisa mapepa avo vari kuti maelections akaitwa yaana kuitwa zvinoenderana nemutemo, zvichireva izvo kuti kana maelections aitwa asina kuitwa maererano neconstitution nemamwe nemimwe mitemo yedu yakaita seelectoral act, zvinoreva kuti hapana election inenge yakaitwa. Chinoshamisa apa ndechekuti oda yavari kuzoda kuti ibve kuconstitutional court yekuti ivo vadeclare kuti ndivo winning candidate, ivo vachiti election yacho yakaitwa haisi election nekuti haina kuitwa zvine kodzero zviri pamusoro peconstitution neelectoral act. Saka tichiongorora nyaya yavo yese inyaya yekungoti izvo kada nii ndisina kuhwina hapafanhu hunge pane munhu akahwina.
Vamunzora, hapana dambudziko here ipapa sezviri kutaurwa navachasi kuti vari kuti sarudzo hadzina kuitwa pamutemo asi voti ndoda kunzi ndindahwina?
Chinoitika ndochokuti vachamisa havasi kuti sarudzo hadzina kuitwa pamutemo chete, vari kuti vamunangagwa vakabiridzira. Saka kana munhu akabiridzira anofanira kubva aitwa disqualified, akanga aripo akaita number 2 acho kana kuti ane mavhoti ari next acho, arunzi ari next acho iwaya, obva apiwa kuti atungamire. Saka vari kuti iwo besides kuti sarudzo idzi dzanga dzine zvizhinji zvakashata zvakaita sokutengwa kwevanhu nechibage kutyidzirwa kwevanhu, zvine munhu aizviita, zvine bato raizviita. Saka bato iroro harifaniri kubhenefita. Tichienda pamutemo weconstitution unobvumira iwo kuti kana munhu asina kugutsikana anoenda kumatare edzimhosva kuconstitutional court within 7 days. Ndo zvakaitika izvozvo. Kana constitutional court yatonga ine zvinhu zvainogona kutonga ichiita zvitatu. Chekutanga ndechekuti inogona kuti munhu achallenge iyeye ndiye ahwina, akahwina. Inogona kuti constitutional court iyoyo inogona kuti tiri kuona kuti kana tanzwa mafacts aya hazvina chokwadi kuti akahwina ndeupi, koitwa inonzi election rerun kuti panotovhotwa pakare. Kana kuti inopa order yainofunga kuti iri fair kana kuti iri just.
Vachasipeta itinzwe pane mukana here wekuti pangaitwe kana dzimwe sarudzo?
Ayo, dzimwe sarudzo hapana zvingadaro zvekuitika.
Vanga vari mutevedzeri wemunyori wezvemutemo mubato rezanu-PF waFortune Chasi. Manzwa kubva kumunyori mukuru muMDC tinotungamirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Mwonzora. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Looking out on the morning rain.
to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day,
Aretha Franklin muimbi wemuAmerica anozivikanwa nemamiriyoni evateveri vake pasi rose samambokadzi wemusambo weSoul ashaya ave nemakore makumi manomwe nematanhatu ekuberekwa. Franklin ashaya nhasi china kumusha kwake mudunhu reDetroit uko anga ari kuchengetwa muchipatara zvichitevera hondo yake ndefu negomarara. Mushure mekuberekwa musi wa25 kurume 1942 kuMemphis kuTennessee, Franklin akazokurira kuDetroit uko baba vake vaC.L. Franklin vaive muparidzi aive nemukurumbira. Chipo chake chekuimba chakatanga kuonekwa achiri muduku apo airidza piano pamwe nekuimba nziyo dzechitendero munguva yaiparidza baba vake. Franklin akazopinda mumusambo wepop nejazz ave nemakore gumi nemasere achishanda nekambani yekutsikisa manzi yeColumbia Records. Asi kuzobudirira kwake kwakazouya muna 1967 ave kushanda nekambani yemumanzi yeAtlantic Records. Akazosimukira kuita mukurumbira munyika yose gore iroro nenziyo dzakasiyana-siyana dzinosanganisira Chain of Fools, A Natural Woman neyakaita mukurumbira mukuru Respect, iyo yakave mhanzi yake yekutanga kuita number 1 paBillboard Hot 100. Chimbo ichi chakanyorwa nemuimbi ainyora nziyo Otis Redding uyo akashaya mugore rachaburitswa muna 1967. Asi Franklin akashandura chimbo ichi kuchiita chimbo chenyika kana kuti anthem yevatema nevanhukadzi mushure mekunyora zvakare mamwe emashoko nekuisa mimwe mitsara yaiperetera zita rechimbo ichi rekuti Respect. Chakaita zvinoreva kwandiri.
Tarasikirwa zvikuru.
Franklin akanyorawo zvakare madamba refu akaita mukurumbira akaita saAmazing Grace naYoung, Gifted and Black. Franklin akaita dambudziko neuremu hwemuviri wake pamwe nedambudziko reutano hwake, asi kunyange zvake akanga achidaro mukuchembera kwake izwi rake rakaramba richitapira. Muna 2009 akaimba pakugadzwa kwemutungamiri wenyika vaBarack Obama akatandadza vanhu nekambo kaakateedzera kanonzi My Country Tis of Thee. Marvelous Muhlanganya uye ataura naamai Danai Maluwa kuti tinzwe maonero avo nekushaya kwemuimbi uyu.
Tarasikirwa zvikuru nemuimbi wamukurumbira akabata isu majenereshen yedu muchirungu avanoti mababy boomers vakazvarwa bino between ma50 and the early 60s. Saka tarasikirwa zvikuru. Mimanzi yake yaiva yesoul yakanyalala inobata intercultural, interracial. Hapana munhu waingoziva kuti Aretha ari kuimba wangu asingatarisi kuti munhu mutema kana kuti murungu waingonzwa izwi rake chete raingokunyaradza.
Tinoona kuti muna 2005 akawana iye achipiwa menduru nemutungamiri weAmerica vaGeorge Bush. Zvazvakakosha sei kuti awanikwe achiremekedzwa semuimbi?
Ndo zvandataura kuti kuimba kwake kangwa kuri kuchienda across the board. It was interracial, intercultural. Saka aitova munhu akamirira America nemadzimai, patori madzimai nekuimba kwake. Muchirungu yavanoti cultural icon. Akatosiya dzinde rake rekuimba kwake. Vanotaura vanoti akatanga kukurira piano ane 5 years. Baba vake vari kumufundisa achiimba muchechi. Saka munhu akakurira akadzama munyaya dzekuimba.
Takazomuona achiimba pakugadzwa kwemutungamiri mutsva wechitema imo muno muAmerica vaBarack Obama. Izvi zvakakubatai sei imise chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica.
Ndakazwa kufara chose kuti mudzimai uyu akaimbawo ndiri muno muAmerica ndikavawo ene tinogara padhuze nepadhuze saka zvaitoita kunge ari kuimba padyo nemba yedu. Ndakazwa kufara chose.
Pane dzimbo dzake dzaakaimba.
Tinotenda mai Danae Kaluwa. Musakangana wachirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM. Apo tiri kutarisa mamiriro yakaita zvino munyaya dzematongerwo enyika. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiya mina Chris Gande.
Soko isika tisenda ba ku VOA.